Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu kukadzi 20, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panyaya yemonetary policy yavatogadzirisa nyaya yekarenziyo ibva yangopera zvachose, tizive kuti tiri kufamba tichienda nekuti.
Nyika yosarirwa negorosi yekubika chingwa inokwana vhiki rimwe chete chete, nekudaro vanogadzira chingwa vanoti mitemo yemari inofanira kuvandudzwa.
Vari kuita yatingati quiet diplomacy, kana kuti kuisa musoro muvhu usingadi kutarisana nechaizvo chaizvo zviri kukonzera matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa otarisirwa kupinda muZimbabwe mwedzi unouya kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani inotengesera gorosi vanobika chingwa yeGrain Millers Association of Zimbabwe inoti nyika yasarirwa negorosi rinokwana vhiki rimwe chete chete. Izvi zviri kukonzerwa neukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kupa kambani iyi mari yekunze inodiwa mukutenga gorosi. Mukuru weGrain Millers Association Amai Lynette Veremu vakanyora tsamba kumasangano emakambani anogaya chingwa anosanganisira National Bakers Association of Zimbabwe achivaudza nezvekushomeka kwegorosi uku. Grain Millers Association inotiwo RBZ inofanira kuipa mari kuti vatore gorosi rakatengwa riri kumatura ekuMozambique asi rinongopinda muZimbabwe chete ndokunge mari yabhadharwa. Mutungamiri weNational Bakers Association of Zimbabwe, rimwe sangano rinobika chingwa vaWellington Peyama, vanotiwo vanovimba kuti nhasi pachaparurwa urongwa hwekufambiswa kwemari nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachabuda pachena kuti mari yemabhonzi haina uremu hwakafanana nedhora rekuAmerica sezvo zviri kukonzera matambudziko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaPeyama.
Sekutaura kwatava tichingoita mazuva ari ose ose kuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka takatarisana neekonomi yedu yenyika nekuda kwenyaya yekuti mari yatoshandisa muno haisi kuti zotikwanira kuti tikwanise kuti tihode zvinodikanwa zvinoda kutengwa neforeign currency kubva kunze kwenyika. Saka dambudziko iroro kuti government oitibatsirewo tinofunga zvinenge zviri kuomawo kwavari ikoko. Saka tichigara tichingoudzwa kunzi zvinhu zvekugadziriswa sezvisingagadzirisi nenyaya yekuti hakuna chi havano foreign currency yacho. Saka isi taitofunga kuti panyaya yemonetary policy yavatogadzirisa nyaya yekarenziyo ibva yangopera zvachose, tizive kuti tiri kufamba tichienda nekuti.
Mune chivimbo chekuti vamangudya vangagadzirisa here nyaya iyi?
Ya, itarisiro yedu kana tiri kuda kuti tigadzirise nyika yedu. Nekuti ikozvozvo hatingararame upenyu hwekuti tose tinoda kuti isusu tipiwe foreign currency nehurumende, iyo hurumende yacho isina kwainogadzira foreign currency. Foreign currency inogadzirwa nemabhizinesi atinge tichiita isusu, asi chinodikanwa pahurumende kugadzira hwaro hwakaringana hunoita kuti tikakwanisa kuita mushando wedu zvakanaka tinokwanisa kuti tidini tikwanise kuzodzoredza mari dzatinge tashandisa dzine profit yatinenge tadini taisawo chero iri shomanana. Pari zvino zvakuna chatiri kumboita kana business, tese techingorarama nekuti dai taitwa tatwa spoon feed negovernment iyo government yacho ichifanira kunge ichitarisira mari kwati. Iri nhau inoda kuadreswa yemonetary policy chete chete.
Panga pambonzi chingwa chitengeswe nedhora rimwe chete nemasendi makumi masere, chiri kuwanika chingwa chacho here uye mari iri kukwanira here?
Ingava takambozvitaura kuti zvese zvihazvifere zvakashanda nenyaya yekuti hurumende inogona kungokwanisa kuti itaure kuti izvozvo kunge zviitike ndokunge vachikwanisa kudini kunge vachibatsiridzawo pama pakuhodha kwatinoita zvinhu zvedu. Asi dambudziko ratinaro pari zvino ndizvo kuti hatina zvatinenge tavimbisana zvachine hurumende hazvikwanisi kuzoitika. Saka isusu kuti kambani dzivharwe vanhu vasadye chingwa hazvikwanisiki. Ndosaka muri kuzoona tani tachizokwanisa kuti isusu tichidini tichikwanisa kuti tikwidzewo chingwa chedu zvichienderana nekuwanika kuri kuita mari pamusika mutema, nekuti ipo chaipo panofanira kunge pachiwanika mari. Iko zvinhuzvo hakuna mari.
Saka mapuwa here tsamba iri kutaurwa neveGrain Millers Association kuti kwasara gorosi ringangokwana vhiki imwe chete chete?
Gorosi hatitorina zvachosi. Kunyange veMamillers vaitaura kuti vanayo, yacho yavari kutaura kuti vanayo one week, haisitombori one week. Pakatogara pasina kuri kupiwa vanhu zvikamu zvishoma nezvishoma, kuri kuresheniwa vanhu vachipiwa, hakusi kutengwa. Hatingati kana marketing wakatovhara, kana isusu taimboitawo zvemerchandising mumashops takatovhara, vashandi vakatomiswa vakati wandei nekuda kwenhau dzekuti hakusina basa remarketing nekuti chingwa chacho chishoma.
Mutungamiri weNational Bakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kutarisirwa kutungamira makurukota avo kuenda kuZimbabwe kunoita hurukuro dzekudyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi unouya musi wa12. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter uye mumashoko kubepanhau reIndependent Online, vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeSouth Africa amai Lindi weSisulu vanoti vari kuda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, uye vanotiwo vari kutaurawo nehurumende yeZimbabwe nezvenyaya yairi kupomerwa yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaWelcome Zimuto.
South Africa inoona Zimbabwe iri nyika yakakosha, yakaikoshera chaizvo pakuti zvese zvinoitika muZimbabwe kana kungava kushata kwemamiriro ekutungamirwa kwenyika, tingati politics dzemuZimbabwe pachirungu politics dzacho dzikashata, tinowana kuti zvinova nemaproblems munyika yeSouth Africa. Tikatasa mugore kubva 2000 kusvika gore ranhasi, vanhu vese vaitiza dzingava nhengo dzebato raipikisa reMDC ratungana navatsvangirai kono chikutungamirwa navachamisa zhinji dzinotizira kuSouth Africa kana zvinhu zvaipo. Ndinorangarira izvizvi pakaitika zvakaitika mukutanga kwegore rino pakapfurwa vanhu nokutandaniswa vanovayo vamiriri vekodzero dzevanhu nevatingati vamiririri mudare reparamende. Vazhinji vacho vakatizira kuSouth Africa. Nanhasi tichikutaura kudai vari kuSouth Africa. Ini zvino ndishamisa chaizvo pakuti zviri kutaurwa nezvataurwa muzora nhasi navasisuri kuti vari kubvunza zvinhu izvi ivo vachigara nevanhu vanovayo vari kunetsewa nehurumende yeZANU-PF. Pachiri zvino vese maMP akawanda kana vamiriri vebato reparamende nevamiriri venhengo yatingati civic society kana mabata akazvimirira anomirira kodzero dzevanhu, vazhinji vacho vatungamiriri vari kutsvagwa naMunangagwa nekuti vari kuda kutorwa kusungirirwa kuti vapomedzerwe mhosva dzisiri kutoonekwa nanhasi kuti vacho vakasungwa vari kupomerwe chaizvo chaizvo. Saka tinonyaya kundishamisa ndezvekuti vari kutaura kuti vari kuda kuita musangano musi wa12, asi kuti vari kutadza kugadzisa nyaya iyi diki diki yekuti dzorerai vanhu ava vadzoke kumba kwava, dzoke kunyika. Izvezvi tine vanhu vakawanda hama dzedu dziri kugara kunyika yeSouth Africa asi dziri kutambudzika dziri ikokoko. Vari kuita yatingati quiet diplomacy kana kuti kuisa musoro muvhu usingadi kutarisana nechaizvo chaizvo zviri kukonzera matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe. Ukama hwacho hune kahunengenenge mukati, hune kakusada kubudirana pachena. Ndizvo zvandingataura panyaya iyi.
Asi semaonero ine mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino, vamwe vari kuti dei South Africa yaita zvakare mutongi Gava, munoona ichibatsira here?
Nyaya yandiri kuda kuti vanhu vanzwisise inyaya imwe chete. Mutongi Gava takamuita gore riya, bato rinotungamira hurumende yeSouth Africa rinonzi pachirungu African National Congress ANC, rine kakudyidzana kuri padhuze zvakanyanyisa nebato reZANU-PF. South Africa maonero angu haisi mutongi Gava kwayo.
va Welcome Zimuto vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuCzech Republic uko vanga vachitaura vari. Iko zvino tombotarisa musoro wenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti hurumende yabvuma kuti zvikoro zviwedzere mari yemaboda kana kuti boarding fees zvichitevera kuwedzerwa kwemitengo yezvekudya. Zvimwe zvikoro zvinonzi zviri kuwedzera nezvikamu zvakapetwa kaviri. Zvikoro zvawedzera zvinosanganisira John Talag High School, Shangabeza High School ne Sacred Heart High. Mutezeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vakaudza bepa nhau iri kuti hurumende yakabvuma kuti mari iyi iwedzerwe nekuona mamiriro aita zvinhu munyika. Bepa nhau repa internet reZim Live rine nyaya yekuti rimwe gweta rakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya yesarudzo yavaikwikwidzwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatinobuda ishe chinyoka vakasungwa nemuvhuro mushure mhengo yavapomerwa mhosva yekumbunyikidza. Rimwe gweta vaBrian Dube avo vari kumiririra vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mwedzi wapera. VaDube inhengowo yeparamende vachimirira Gweru Eben kubato reMDC. Vachinyoka vanonzi havana kufara kuti vaDube vari kumirira vamwe vakasungwa mukuratidzira uku. Vachinyoka vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti ndinodzokora zvakatopedzisira nekutarisa zviri mubepanhau repa internet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kupfuura vachibata maoko kumhuri dzakashayikirwa nehama mumigodhi yeBattlefields kukadoma. Kunyange hazvo nemusi wesvondo vanonzi vainge vari kukwekwe kupurazi ravo anova makiromita mashoma-shoma kubva pakaitikira tsaona yakauraya vanhu vanodarika 24. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haani ini Studio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vateereri tinokumbira kuti makasununguka kutitumira atingati aya maaudio paWhatsApp atinozenge tichipakura pane penyuro sezvatave kuita iko zvino.
Pametenyore vizhinji kwa sauti hapa armera na danda tiudzeika kuti zvakamira sisi ndinzokuti kurogadzwa mari nyana kuzvimuna kusaka tiudzeiwo katinzwe kuti zvakamira sei ndiye mupenyu watakatoterera ndiye nechimuti yacho saka motomhanya muchitiudzaka kuti zvakamira sisi.
Madio shamarado weStudio 7 vashamisa vakangobvuma kungobatana haiya zvitongobuda vanotoura yenyika.
Zvai vashamarari vedu veStudio 7 tinokutendai nebasa rakanaka ramunotiitira. Ndinoitwa Maxwell Chanda. Ndadambotaura nezvevanhu vakadhirikirwa nemugodhi ikokwekweko kuti kuvaridzive mugodhi yose vasingataurwi vari kungonzi vakuru vakuru vari muhurumende. Chinoshamisira pakuva mukurukuru wehurumende chii kana munhu achiita mugodhi unodhirikira vanhu usina kuprotektwa, mugodhi usina kuitwa uchiongororwa kuti mugodhi uyu uri seferi. Munhu anganzi mukuru mukuru wehurumende achiita mugodhi uri murwizi chaivo munoyerera mvura, nokuti tumwe tumadhamu tukaputika tunozadza mvura mumatanels imomo munenge muna vanhu. Chii chinoshamisa pakuve mukuru mukuru wehurumende munhu achipa vanhu basa riri risiki zvakadaro?
Makadii vateereri vese vepaStudio 7 nevashamarari vacho paStudio 7? Zita rangu ini ndinoitwa Ashmohoyo, ndiri kuno kuZimbabwe Green Deal. Tisu acho tatunzwa nene magapazit DC. Sukutoti tatu simba nazo. Kana kwa wea Studio 7, takuza watu wawea mshuonga unurapa ZBC ni chokwadi. Saka ini ndukungo tinyaino ndineta ndi kuti ndukungo dawa kuti kuchikumbiro changu kuti tibadzirane kuziva chokwadi kuti zvinoshande ikonomi yedu kuti vatungamiriri vebato reMDC Alliance nevatungamiriri webato reZANU-PF achivazve anoti ndiye mutungamiri wenyika vangotenderera vachiti vari kutenda vanhu kuti takavavhotera izvo zvinhu zvakaoma kudai. Hapana here chimwe chinhu chavangaita sevatungamiriri chinotipawo kuti tirarewo tine food on the table, tiwanewo kana mabasa, tiwanewo mushonga kuzvipatara, pane kuswera vachiswera zvavakatiunganidza vachingotaura zvavanenge vachitaura. Handisi kuti zvakaipa kutenda kuvhotera, asi nemamiriro akaita ikonomi yedu ndoona sekuti kutamba nenguva taanzane nhamo muno muzimbabwe weduwe. Shoko iri ngari rikasvikawo kune vakateerera ndingafara. Ndatenda hangu
Magadi nenyu vashamarari veStudio 7, vana mukoma Jonga, vana mukoma Bhule, vana mukoma Hwande ikoko. Ini zita ndini Zvawada, ndinogara muno muCape Town. Ndichangoti dzokerewo kumashure uko before my elections. Ndinorangarira kuti kunzvimbo yekumatapi, if I am not mistaken, kana kuti kuutagarika, ndichazivi kune nzvimbo yakambotsva mupare mumafletsu. Takanzwa hurumende ichimhanya-mhanya ichiita senge iwipone rokukambena naro, ichitauraiyo ichiti hanzi ichavakira vanhu yavangati state of the art, wati hameno zvavaingotaura, asi achingova mafletsi mamwe chetewa, vachitoita soti vaivimbisana namaswimming pool mukati imomo mumatagarika mumatapi imomo. Saka mufunzi wangu ndoda kungoziva kuti ndiiti mavanga vava papi nechirongwa chavo ichi. Ndinotenda kana kuri kurenovation kana kuvaka panyowane vakatopedza, ndingoda kungonzwa kuti vana mukoma Munangagwa vava papi nechirongwa ichi, vakatopedza here? Ndinotenda hangu.
Maswera sei makurukota. Ndinonzi Chipeta. Ndiri kuSouth Africa muJoburg. Ndoda kutaura pavakomana vezano avo. Vakomana vezano vari kuti nyika dzekunze dzemhiri kwemakungwa ngadzisiyane nesu papolitics. Tizviitire politics yedu tega. Ko ndimbobvunzawo, mari yamuri kushandisa US dollar nderekupi? Saka dzoserai US dollar ravo mushandise renyu bondi ka.
Utungamiriri hwezanupf ungadai hwatsi vakuzamewo kugadzawo zvinhu munyika yezimbabwe zvazvakatiomera. Ndevagadzisawo nyaya dzemari dzitawanawo mari inogona kuti kutitengerwa zviri nani. Zvinhuwo zvitiwo sebhomu nyika, nokuti hatatambura taona moto mukati mezimbabwe. Ndirona kuti chikwana mulawani.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirayo kuti mungotiwo gaga kuti titore vakawanda, uye musatumire mashoko ekunyomba. Tinodawo kuti tikwazise mukoma Isaac Zack Sandurai, vari kuti ndinofara zita rangu rikaverengwa paStudio 7. Ndofunga mukoma Isaac Zack Sandurani, mafara chaizvo. Tinotendawo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona, munokwanisa kutiona ipapapo live. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kukurudzira varwi vechikwata chinopfurikidza mwero muSyria cheISIS kuti vakande zvombo pasi kana kuti vourayiwa. Nezuro, marori ainge akamira kumucheto kwedhorobha reBaghouz kuti atakure varwi ava uye mhuri dzavo kana vakanda zvombo pasi. America inoti kana vanhu ava kana vanhuwo zvavo vabuda muguta iri, ichatanga kurirwisa ichibatsirwa nevarwi vechikedish. Kambani yekuCuba inogadzira fodya yemhando yemasiga yeHabanos iri kupemberera kukwira kwemidzanga yairi kutengesa zvapakuti ikunde China, iyo yanga ichitevera nyika iri pamusorosoro pakutengesa masiga yeSpain. Kambani Habanos yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 537 million gore rapera chete. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tiri kutarisa nyaya iri kuendera mberi yekunetsana pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevebato remaDemocrats nemamwe matunhu emuAmerica panyaya yavo yekuti vari kuda kuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Iko zvino matunhu emuAmerica anosvika 16 aendesa vaTrump kudare redzimhosva achivapomera mhosva yekuti vari kutyora bumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvinafundo Sam Mukasa.
Constitution yeAmerica inobvumira kana ani nani kuti aite suu anybody kana president chaizvo wenyika. Zviriita panapa ndezvekuti uyu president akadecida kuita zvimwe zvinhu zvemusoro wake. Saka mastates ari kutiwo achavhetwa disadvantage nedecision iyoyo. Chinhu chikurukuru chaizvo ndechekuti president ari kuita zvaari kuita ngekuti ari kufunga kuti ari kutiye kune emergency yakakura chaizvo kubhodha yeAmerica neMexico. But hapana mumwe munhu ari kuiona emergency yacheyo, kwakanyarara chaizvo kubhodha ikoko. Saka ari kuda kubvisa mari inofanira kunobatsira zvimwe zvinhu zvakasiyana. Oiendesa kunowaka nhirike madziro wall kubhodha. Saka mastates ari kuti aiwa, asi chinhu chikurukuru ndechekuti president akudeclare state of emergency pasina ba emergency yacho. Ndo chikuitira ichocho.
Zvino kana zvakadari saizvozvi izvi achiita makakatamwa akadai, mutungamiriri wenyika anotonga sei?
Pane system yegovernment yekutonga muAmerica. America inotongwa naPresident, neCongress, neinonzi Supreme Court. Ndo inonzi checks and balances iyo. Masimba ese haagare naPresident pachake. Pane masimba ana President, kogwa nemasimba ane Congress, kozwa nemasimba ane Court. Saka kukaitikana makakatanwa, nyaya yacho inoenda kuCourt. Court ndo inozoongorora kuti chichi kukonza makakatanwa iwawo. And the court ine masimba ekutaurira president kuti zvauri kuita izvi zviri kunze kwemutemo. Court ikangodaro president haachakwanisi makuita zvaangaida kuita izvozvo. Anobva abatwa nemutemo kuti usatombozviita.
Kutonga kwakadai munofungei nako imimi?
Hapana munhu mumwe chete anofanira kuva pamusoro pemutemo. Munhu wese angangova presidenti, angangova chii, munhu wese anofanira kutevera inonzi rule of law. Ndochinhu chaizvo chinofanira kutedzwa nenyika dzese, and chinotedzwa chaizvo kunyika dzakaita sekunana Europe kuya. Pane nguva zhinji makotsi akatiwo inimi government kauti iwewe president zvaakuita hazvisi pamutemo, saka chiregera kuzviita. Asi kunyika dzedu kuya wana president wanozoona sevari pamusoro pendike pemurawo.
Avo vanga vari muzvinafundo Sam Mukasa vachitaura vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica. Natanonoka wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi anonzi Mbeu akadzidziswa zvekukwenya magitare pakare paye kuNorton namushakabvu Oliver Mutukudzi.
Takansi vana nekushanda tese zvakanaka zvakanaka tikati isu tasanganiswa naishe nanyandenga tikazoona zvakawanda tichifadza vakawanda ende nanatsi uri wangu uri mukoma pasina ropa umwe wangu unze
Sarangu nje kubiri kwa ndinonzi Ashton Tapiwa Nyahora. Niku imba ndakachitango 2008. Ndakachitango of course ndri choir master. And then ito ndakazo loncha kire yangu kupakare pae accidental. And apparently ndine tuma album. Tuma singles collection are over about 50 tracks.
Saka kwa Mtukudzuku makaienda sei makaita zvekuenda here kana kuti vakakuonai muchita zvamaita wei
kwa mtukudzuku ndakaita zvekutoenda because apparently nina come from noto ndobva kunoto what happened was kuti ndakaenda kupakare pae just for training on ndakunwa no platform and this ndakwanisa kuwira mukana wekuti ndigadzire kire yangu ndikwanise kuimodo into something because apparently I was kiri yangu yenge isati ya tumbo re-established kuzi maybe ndaunga mtanga kuta kereka ma gigs or even ma recording kwa fatu kuzi waje wa kakenge ndi sina kwa kutepa is a place whereby ya I provide as unizu zozo wezi kando ya kutu the not actually chukoro chukino kuya utanga kutishuka music kutishakati kutishakati they say bring what you have and show us what you have kumote ulipa as unizu that's what happened so ndaenda upa karepa luckily you ndakati the first year ndakati sanganona ndokuliva mchukuzi saw me and ndakati nguwa yakati nebei ndikuenda ndikuenda ndara chimondoona chimondoona ndamara vasvika se vazondishidza vati anoo ngatiita sei ndoda kuti unge uchiwanika panapa more often because ndoda sei ndoda kukunecha ndoda kukumenta aleo wakandaka dzidziro wokuridza zvinhu zvakaita sana acoustic izvo ndakuridza even nembira ndakuridza
Saka tombowo tarisa panziyo dzamunoimba. Munoimba musambo upi?
Okay, ini ndinoimba musambo unonzi Afro Fusion. Afro Fusion is a fusion of my genres akawanda but achikombainwa akanobatwa nemudzi weAfrican sound. Kana kuti ndiye ndinoti traditional sound yedu mu fusion ye Afro Fusion yangu inini mune ma genres akaita seconscious. Kune rumba, kune trade. Zvokwe chingofusa. Any genre randiri nangu feel comfortable because apparently I'm a vocalist. Ndapa ndikuda kuchinja kuti independent studio. I'm working on my third album and I'm planning to do it with na Mitimono Mkundu. So I'm pretty excited.
Saka rato nezita here uye rinenge rine nziyo ngani?
Zita risati handisati ndakonkluda pazita but rinenge rine 10 songs. I am planning to include the track that I get on Dr. Oliver Mtukudzi before he passed away. It was my data. I'm planning to album Iroro Kuzakai.
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi Mbeu anoimba ariye kuNorton. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu iko zvino tokusiyai mina Standikile Muhlanga munhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu. Só com isso.